magitare mugore ra 2005 asi chokwadi ndechekuti magitare akagara ari mboka rangu kubva pakubarwa nekuti inini baba vangu vainzi Peter Ngoreta vairidza nebhendi ravo rainzi The Peacemakers.
Saka havana kutambura nekuzvitambira kaizvokuti musikana akuita zvemagitare uyu pamakatanga?
Aiwa, kuna inini ndakazotanga kuita magitare baba namai vangu vatoshaika, asi dai yanga iri nguva yacho nebaba vangu inini vaizvinzwisisa nekuti anga ari munhu wemagitare. Asi kuna amai kwainetsera kuti inini amai vangu vanga vari nesi, asi vanga vari mufundisi zvakare. Ndiri grade 3 ndakajoina trading mountains ende machicha angu vaitofara kuti ndaiimba nekutamba zvisingaiti. Saka zvakaita kakushungurudza amai vangu nekuti vanga vari munhu wechechi vaisazvigamuchira kuti mwana wamufundisi angazi anotamba traditional dance achiimba masongs echinyakare zvaivanetsa, asi vakazogamuchira mukufamba kwenguva nekuti vakaona kuti aiwa chipo chemwana andingamutsikirisi.
Saka pari zvino dziri kunetsa ndedzidzi
ndiyo pari zvino inini ndakaburitsa EP rangu, it's my second EP rinonzi Tsvimbo Nedohwe. Masongs ari kunyanya kupisa ipapo imhondoro dzanza masango
pari zvino veukama veshamwari mudzimba umumatigere vari kutambirana sei nechipo chenyuti?
Inini ndinongotenda zvangu kuti vanhu vari kutambira miziki yangu zvakanaka. Ndo zvandiri kungotenda nazvo kuti iri kutambirwa mhuri yeZimbabwe iri kuratidza kugamuchira mumanzi wei.
Ndoda kunditarise kuti kune vanokuteverai, vaudzeiwo kuti vanoitora kupi kana vachida kunzwawo zvamunorova.
Oraiti, inini miziki yangu iri available online kwese. Vakaenda kuYouTube vanongotaipa Rutendo Jeki, YouTube yangu, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, zvese zviri under Rutendo Jeki.
Sehoza Friday kudai so hatingasii muchingobuda, chitipai kambo kamwe chete kamunoda kuti tibude nako mudariro timbokarova mbichana.
Mondiridzirawo chechi inonzi Mondoro iri paEP yangu nyowani inonzi Tsvimbo Nedohwe.
Shadari Gazirai, 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 Shadari Gazir